Harare ndo zvataswera tinazvo tanga tichingofunga kuti zvino zvakufamba mune zvakanaka tichifunga kuti mapurisa edu adzidza asi taona kuti mapurisa edu hapana zvaati adzidza panyaya yekuappreciata mutemo nhasi muHarare Masungwa vanhu vaviri Natasha Dawell nemumwe anonzi Davanda Maguze vanga vari paBoronto Hotel pavanga vachidzidzisa nezvekushandiswa kwesocial media zvitsva izvizvo zviriko mazuva ano watorwa nemapurisa vachinzi waita meeting apublic meeting zvisiri pamutemo vachinzi waifanira kunga vakumbira mvumo kumapurisa anda mutemo wedu unonzi Public Order and Security Act vagara vachingoshandiswa nemapurisa kuvhara misangano yakawandawanda saka vasungwa vakaenda kuHarare Central Police Station ndokwachajwa Dawo ndiye azochajwa mumwe wacho azonzi ndaenda hake tichazomudana kana takumuda asi ndozvaitika muHarare yachajwa nekuita meeting zvisiri pamutemo.
Semaonero enyu zviri kuitika zvine chekuita nezvematongerwo enyika here?
Tikangotarisa trend inodzi vatinoti muchirungu trend yekuti posa vanoziva zvemutemo vanotaura kana vanongoonawo muzimbabwe vanotaura kuti posa inongoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu saka tichingoona kuti kodzero dzevanhu muzimbabwe dziri kuramba dzichimbunyikidzwa kunyange tane hurumende itsva zvinhu zviri kuitika pasina anozvitarisa pasina anozviona anozviongorora asi zviri kungoitika zvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu nekuti bumbiro remutemo rezimbabwe rinoti vanhu vanofanira kuwana freedom of expression vane freedom of association saka tiri kuona kuti posa iri kushandiswa kuti vanhu vasave nefreedom of association yavo.
Asika ava vaviri vasungwa vanga vakumbira mvumo here kubva kumapurisa kuti vave nemusangano uyu?
Pamutemo vaviri vasungwa ava vari vanozi muchirongo havatarisirwe vari exempted kutsvaga mvumo kumapurisa zvakangofanana nemabato anova Zimbabwe Lawyers Women Rights nemapato akaita ngana Zimbabwe Congress of Trade Unions haatenderwi kana haafanirwi kunge achitariswa kutsvaga mvumo kumapurisa asi nguva nenguva tinoona mapurisa edu achiita invoke kana achishandisa mutemo iweposa kuti munofanira kunga muchinga matsvaga mvumo tozongoona kuti matare akazviramba kare ikodzero dzevana vemuzimbabwe dzinongoramba dzichimbunyikidzwa tete.